Vachitungamidza munyarikani pamusangano wanhasi ari zvemumwe wevatevedzeri vemutungamiri wenyika vatembo muhadhi sachigaro vezanupf amai opa muchingurika shiri vati vamunangagwa vakundikana kuuya sezvo vari kutambira vaenzi vari kuda kuziva zvakaitika munyika munguva yemhirizhonga. Vamuhadhi vatsigira mashoko aya vachiti vamunangagwa vane zvavabata kuti vatadze kuuya kumusangano.
Hanazi kukwanisika nekuti handa nemapurogiramu zvidhaafukanoni saka zvononoka kuva nemusangano wedu havana kuzokwanisa kusvika. Tinazouya kuno tikuzovamirira.
Vachitaura kuruzhinji rwevanhu vaungana kuMount Darwin, vamuhadhi vatuka masangano akazvimirira oga vachiti ndiwo ari kukonzeresa kutakatikana munyika sezvo ari kutumwa nenyika dzinovapa mari.
Kune vanonzi vaNGO 35,000 vanokura
Kusauya kwavamunangagwa kwagumbura nhengo dzebato ravo idzo dzasera dzichitsva nezuva dzakavamirira. Musangano wanhasi ndewechipiri kuitwa nebato rezanupf richitenda nhengo dzaro nekurivhotera kuti rikunde. Ndakamirira Studio 7 kuMount Darwin, ndini Arthur Chigoriwa.